Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musiwo yemugovera zvita 30/2023 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mafashamu emvura ari kutarisirwa kupera nhasi mushure mekukanganisa matunhu akawanda munyika uye pachityirwa kuti pachapararira zvirwere. Vakawanda vanoti kunyangwe upfumi hwenyika huchinzi huri kukura vachiri kunonga svosve nemuromo. Varayiridzi vochema-chema nedanho rehurumende rekuvhura zvikoro zvichemo zvavo zvokuwedzerwa mari zvisati zvagadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nzvimbo dzakawanda munyika dzakatarisana nedambudziko remafashano emvura ayo ave kuparadzawo zvivakwa zvakawanda kusanganisira mazambuko, dzimba nemigwagwa mumadhorobha nekumisha. Pari zvino vanhu makumi mashanu nemumwe vanonzi vafa pamusoro pemvura iri kunaya iyi. Mafashano emvura awa ari kutarisirwa kupera nhasi asi akanganisa matunhu akawanda munyika pachityirwa kuti pachapararira zvirwere zvakaita sekorera iyo yagara iri dambudziko guru munyika. Tabata nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga kuti tunze zvingaitwa mukuedza kudzivirira kupararira kwekorera panguva iyo mvura yakawanda iri kunaya uye vanhu vachiungana panguva yezororo reChristmas.
Chandinga taura ndechekuti cholera idambudziko riri kuramba riri kupararira muZimbabwe and nemvura iri kunaya uye kuungana kwevanhu pamazororo chichakwanisa kuparadzira zvakanyanya kana tikasaita zvinotarisirwa kuti chirwere chisaramba chichipararira uye kuti vaya vanenge varwara vakwanise kuwana rubatsiro. Chirwere chekorera chinokonzerwa chirwere chino chatinoticho waterborne disease chinoparadzirwa muchikafu nemumvura nezvimwe zvakadaro zvatinenge tichidya kana kunwa. Saka michero iya yatinotenga kumusika kana isina kusukwa zvakakwana uyezve kana tisina kuita utsanana nekusangana nevaya vane korera tinokwanisa kubatira chirwere toramba tichiparadzira. Saka chatingakurudzira ndechekuti vanhu ngavakurumidze kuwana rubatsiro kana vaita manyoka uyezve vasaenda kumagungano kana vane manyoka ngavagare mudzimba nokuenda kuchipatara vachikurumidza kuonekwa nana chiremba.
Dr. Ranga, mataura pamusoro pemvura zhinji iri kunaya mazuva ano muZimbabwe panguva iyo chirwere chekorera chichinetsawo kudai, chii chinofanirwa kungwarirwa apa Dr. Ranga, sezvo mvura ichinaya uye vanhu vachiungana ungana?
Vahwande zvatingataura ndezvekuti mvura yakanaka iri kunaya inoita kuti tikwanise kurima uyezve yachakatira. Asizve kana mvura iyoyo ikange ine utachiwana hwekorera ino vanhu vanokwanisa kubata chirwere. Saka zvatinenge tichikurudzira ndezvekuti vaya vanochera mvura mumatsime ngavabhoirise mvura vasati vadziise mvura vasati vaishandisa kugeza pamwe chete nekubika nekusuka ndiro nemichero iyaya vanenge vachidya panguva ino zvakaita semamango.
Saka Dr. Ranga, chamunokurudzira kuti vanhu vaite ndechipi?
Saka zvatinonyanya kurudzira ndezvekuti vanhu vaite utsanana, vageze maoko nguva dzese uyezve vashandise zvimbuzi nekuti vaya vanenge varwara nekorera ngavasaenda pamagungano sezvatakurudzira kuitira kuti vasaramba vachiparadzira chirwere, asi ngavaende vanoonekwa nana chiremba kuti vakurumidze kuwana mishonga nekuti vaitwe yatinoti hydration nekukurumidza, vamwe vanenge vachidawo maantibiotic. Izvi ndo zvatingakurudzira kuti vanhu ngavaite kuti tidzivirire kupararira kwechirwere chekorera.
Ko, iyo hurumende iri kuita zvakakwana here pamusoro pekurwisa kupararira kwechirwere chekorera, uye chamungavakurudzira kuti vaite ndechipi?
Vahwande, ndinofunga kuti hurumende haisi kuita zvakakwana kudzivirira dambudziko rekorera. Dambudziko rekorera rinotoda kuti paitwe a concerted effort which is quick, which will see my results immediately. Nokuti tikakwanisa kuti chirwere chisaramba chichipararira uye vaya vanenge vabata chirwere, tinofanira kunge manumbers adzikira by now, asi zvatiri kuona ndezvekuti manumbers ari kuramba achikwira. Zvavanofanira kunge vachiita ndezvekushanda nemalocal authorities kuti vabatsirane. It's an issue for everyone. Uyezve nekushanda nevaya vemabhizimusi kana vaya vanoita zvepamusika, kozoti zvenekushanda naiwo maindividuals, because munhu wese ane responsibility pamaindividual level kuincrease awareness pane vaya vanenge vane mabhizinesi anoita sezvemusika. Hurumende ngaivabatsire kuti pavanoshandira pange pane utsanana, uyezve vaya vasingakwanise kuvhura nenyaya yekorera ngavawane support yekuti mabhizinesi avo asabroka. Zvozoti zvevaya malocal authorities, it's really a concerted effort kuti tiite fence off further spreading yekorera. Saka zvatetiri kukurudzira nezvo zvinodiwa ipapo, kana ari matende here, kana ari mabuilding here ari specific kuti vanhu varapwe korera, kwozoita zvekumobilisa maresources zvinosanganisira maantibiotic, maiv fluids, mvura dzinodiwa, nekushanda nemamwe maorganization anokwanisa kubatsira kuti maresources ava available. Ndinofunga kuti maresources akawanda ekuti chirwere chekorera chidzivirirwe zvichaita kuti chikurumidze kupera.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Tina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi.
The Voice of America.
Sezvo tave kupeta gore, nhasi tiri kutarisa mamiriro ange akaita upenyu gore rino uye kuti gore dzva richange rakaguchira chii. Asi kunyange bhanga guru rinokuretesa nyika dzepasi rino mari reWorld Bank riri kuti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dzine upfumi huri kukura kubva muna 2021 kusvika gore rino. Vakawanda vanoti vari kutambura vachiti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvananga kumawere. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
World Bank inoti inotarisira kuti upfumi hweZimbabwe huchakura nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana, kana kuti 4.5% pakupera kwegore rino, mushure mekunge hwakura nezvikamu zvitanhatu nechidimbu kubva muzana mugore ra2022. Banga iri rinoti gore rino Zimbabwe ndiyo ine upfumi huri kukura kudarika dzimwe nyika dzemusadek. VaMoses Kumbweya, avo vane bhizimisi diki rekurima nekutengesa zvirimwa zvakasiyana-siyana kusanganisira muriwo, vanotenda kuti upfumi hwenyika hunogona kuve huri kukura asi vachiti havo hazvizi kuoneka muupenyu hweveruzhinji.
Kukura kweekonomi kunofanira kubenefita isu tiri pasi vemabhizinesi madiki nevanhu in general. Saka pari zvino kana vakatiwo ikonomi yakagrowa, whether World Bank kana kuti Ministry of Finance, isu hatizvioni. Isu totoona mabhizimisi ari kumbunyikizwa zuva nezuva parinobuda. Mari yatinoshandisa yatoti working capital iri kutoita diki. Saka zvakagozha kuti titi ikonomi iri kukura.
VaJoseph Chuma nhengo yeboka reCentral Committee yebato reZANU-PF vanoti zvisinei nekuvhiringidzwa kweupfumi hwepasi rose nekuda kwehondo pakati peRussia neUkraine, kukura kweupfumi hweZimbabwe kunoratidza kuti hurumende iri kuita basa nemazvo.
Hurumende yakanyatsobata nepamusoro panyaya yekurimwa uyezve nekumining sector. Chirongwa chefumvunza ndechimwe chirongwa chakaita kuti zvinhu zvese zvifambe nemazvo, nekuti takatozoona kuti mhuri dzakawanda dzakagona kuti dzikohwe kudya kunokwana mhuri dzavo, uyezve vakatosara nezvimwe zvingatogona kuti bhizve vechitengesana pachavo, zvakakonzera kuti vanhu vagone kuti vawane even mari dzokubhadhara maschool fees nemamwe maexpense avanogona kunge vachisangana nawo semhuri.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions Muzvare Florence Taruinga vanotiwo kukura kweupfumi hakuna zvakwakabatsira vashandi.
Hapana chatiri kutarisa kuti ichi ndochatakabata kupera kwegore rese nekuomerwa basi. Mushandi ari kutambudzika kusvika pakusaziva kuti ozvifambisa sei. Zvinova izvo zvinoratidzwa nekurasikirwa kwatikaitwa nevashandi vakawanda munyika yeZimbabwe, vamwe vachingodonha vachishayika nekushushikana mupfungwa kuti ramangwana richazovei, ndichabatei uye ndichatarisana nemhuri sei.
Izvo zvatsinirwawo namuzvare Tafadzwa Munoda Wafa, vanotungamira rimwe remasangano anomirira varayiridzi reEducators Union of Zimbabwe.
Isu sevarayiridzi nemacivil servants in general zvinototishamisa zvikuru, because kana tichitarisa mararamiro ataita gore rino tinotowana kuti standard yeupenyu hwedu iri kuramba ichidzika, zvokuti varayiridzi vakawanda havachakwanisi kuisa kudya kwakakwana patafura yavo nevana vavo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe vanoti kukura kweupfumi kunofanirwa kuunza shanduko inoonekwa mumararamiro everuzhinji.
Notarisa yatinoti the quality of the growth kana kuti the inclusivity of the growth. Zvakakosha kuti kura kune kuchiita upfumi hwenyika kunge kuri associated nekucreate kwekwamabasa uye nekuderera kweurombo. Challenge iripo ndeyekuti tikunyanya kurely on ma extractive sector especially mining, and mining hainyanyi kuunza mabasa akawanda. Saka takufanira kudiversify economy yedu especially tichiemphasize nyaya value addition kuzvicherwa zvedu uye kumaagricultural commodities edu.
Muzvare Taruinga vanoti kusave nemitemo yakajeka uye inoshanduka nguva nenguva pamwe neuori ndezvimwe zvezvinhu zviri kuvhiringidza upfumi hwenyika.
Corruption ndoimwe yemhando redambudziko rakurisa munyika yeZimbabwe. Tichiwanikwa tichishainirwa vashandi isu tinobuda zuva tichishandira nyika nevasingaende kumabasa vanorarama neukopokopo hwecorruption. Havatorina chiremera nemushandi nekuti ivo vanoona zvavari kuita zvinge zviri pamwero.
Vachuma vanotenderana nemaonero aya asi vachitiwo izvo zvinoitwa nevanhu vanoda kusvibisa hurumende.
Pakati pedu kune vamwe vanhu vanoramba vachiita zvinhu zvisingafaniri vanhu vanoita uori. Tine dambudziko rinobva kuvanhu vanogara vachida kuita speculation, vanhu vanokara, vanhu vasina hanya nekushupika kwevamwe vanhu. Ivo vanhu ivavo ndivo vanogara vachikanganisa zvinhu vachiomesera vanhu, ndivo vanhu vanotikanganisa ivavo.
Nyaya yeuori hunonzi huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe nyika ichirasikirwa nemari inodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri pagore, kana kuti 1.2 billion United States dollars, ndeimwe yakaipa muromo pevakawanda gore rino apo nevhenyuro yeAl Jazeera yakafushunura hwainoti huori hunobata mambure avo kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemhuri yavo. Nevhenyuro iyi inoti goridhe iri rinotengeswa kuDubai pachiitwa zvehuori, asi hurumende inoti izvi ndezvemugotsi matsuro uye vaMnangagwa vari kuzorwa mafuta enguru mukuru yavasina kujika. Asi mukuru mukuru wezangano re Center for Natural Resource Governance Vafarai Maguu vanoti zvakakosha kuti hurumende iwandudze zvinhu munyaya dzezvicherwa. Hurumende yakabvuma kupinda muchirongwa chekuti igadzirise nyaya yezvikwereti zvayo ku World Bank, International Monetary Fund nedzimwe nyika nemabhanga anokweretesa. Izvi zvinosanganisira kuita sarudzo dzakachena neutongi hwejekerere. Dr. Chitambara vanoti kuita izvi kunogona kubatsira zvikuru mukugadzirisa zveupfumi, asi vanoti hurumende inofanirwa kuzvipira.
My institutional reforms na governance reforms anonyawabatsira mukudeala nenyaya dzecorruption. Saka tundaziva kuti gore ratatarisa nharo ra 2024 hurumende ichaprioritizwa kuimplementwa kwemareforms aya kutobvumirana nayo kare ine mapartners edu under the high-level structured dialogue platform.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoshanda neDurban University of Technology vanotiwo nyaya yekushomeka kwemagetsi yakakanganisawo nyaya yeupfumi muna 2023. Vanotiwo nyaya yehurumende yekuramba ichishandisa dhora remunyika riri kushaya simba iri kupa kuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kunetse. Asi chipanga mazano chebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Kwanyanya vanoti hapana chakaipa pakushandisa dhora remunyika. Kusamira zvakanaka kwemamiriro ekunze, kuderera kwemitengo yezvicherwa pamusika wepasi rose pamwe nekuderera kwehupfumi hwenyika yeChina zvinotarisirwa kuvhiringidza kukura kwehupfumi hweZimbabwe mugore rinouya. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vanotarisira kuti hupfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5% gore rinouya. Asi kuwedzera kwavakaita mitero mubhajeti regore rinouya kunonzi nevamwe munongedzo wekuti zvinhu hazvina mira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 mumulavayo, ndini Kudzana Musengi.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vanoti vararidza vasi kufara nedanho rehurumende rekuvhura zvikoro musi wa9 ndira vari kutanga fomu yekutanga vachienda musi wa7. Vachere vanoti vararidzi havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Mubhajeti regore rinouya, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati mari dzemadhora ekuAmerica dzokubatsirikana dzaipopiwa varairidzi kana kuti COVID allowance yave kuzopiwa semihoro. Asi vachere vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti izvi hazvina zvazvinobatsira varairidzi.
Danho ratorwa nehurumende rekuti zvikoro zvichivhurwa musi wa 8 January 2024 harina zvarinonyanyochinja pamatambudziko atakatarisana nawo sevarairidzi, uye matambudziko atagara tichitaura nezvavo nguva refu.
Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo vachere?
Matambudziko aya anosanganisira nyaya yemihoro. Isu sevashandi mihoro tagara tinotaura kuti mihoro yatiri kuwana mishoma zvikuru. Tinoona kuti izvezvi tatarisana nekuvhurwa kwezvikoro, mari chaidzo dzekuti vana tinge tichavadzosa kuzvikoro, isuwo sevarairidzi vane vana hatitorina mari idzodzo idzo. Tichangobva muholiday yeChristmas. Holiday yeChristmas yanga yakaoma zvikuru kwatiri isu varairidzi.
Nechikonzero chei?
Nekuti tikatarisa kana yainzi bonus yatakapiwa iyo yakauya mumwedzi miri haina zvayaitokwanisa kunge tichakwanisa kuti titenge tiunganidzewo tifare seyaiwa nguva yezororo yekuti tinofanira nge tine mhuri dzedu tichifara, asi hatina izvozvo, hazvina kukwanisa kunge zvichiitika. Uye apa tabva tatarisana zvekare nekuvhurwa kwezvikoro, saka tiri panguva yakaoma zvikuru sevarairidzi. Tiri kuona zvekare kuti iro gore rinori tine nyaya yakaintrodyuswa negurukota rinoona nezvemari, nyaya yemitero.
Pane dambudziko rei apa vachere?
Nyaya yemitero iyi inyaya ichaita kuti urombo hwedu hwatagara tinawo huwedzeredze zvakanyanya, zvokuti kutambura kuchange kuripo kwakanyanya kunesu isu vashandi. Nekuti tikati pamari yatiri kunge tichitambira ishoma, tobva tatanga futi kubatirwa mitero pane zvinhu izvozvo. Matambudziko acho anenge akatiremera. Zvisinei hazvo, isu sevamiriri revarairidzi hatisi kuzopeta maoko takatarisana nematambudziko aya.
Muri kuronga kuita sei?
tine nzira dzatichatora dzekuti matambudziko aya agadziriswa. Chinhu chekutanga ndechekuti isu tiri kuramba nyaya yemitero yakaintrodyuswa iyi negurukota rinoona nezvemari. Havangatibatire mari pamari shoma yatiri kutopiwa nzungu idzodzo toone kwatichabvisirwa futi imwe mari nekuti upenyu hwedu hunenge husina kumira zvakanaka. Saka isu tichanyorera hurumende tichiudza nyaya yemitero iyi. Uyezve nyaya yatagara tichitaura nyaya yemasalaries. Hurumende ikasateerera izvo tinofungidzirwa kuti vanofanira kuteerera. Tine mamwe matanho akawanda futi hatichatora kuti zvinge zvichagadziriswa. Tichava petishena, tichaita zvese zviri pamutemo kuti nyaya idzi dzinge dzichigadziriswa.
Hurumende iri kuti mugore rataa kupinda iri ichawedzera vamwe varayiridzi zviuru zvishanu 5,000. Munoti kudii nenyaya?
Tinotambira zvekare nyaya yekuwedzerwa kwevarayiridzi muzvikoro. Tinoziva pari zvino kune haya ticha people ratio kureva kuti varayiridzi vashoma, vana vakawanda. Izvo zvinozokanganisa kunyatsodzidzisa uye kuti vana vange vachinatsowana dzidzo yemhando yepamusoro. Asi tinofanira kunge tichigadzirisa root cause iri kukonzera kuti varayiridzi vange vari vashoma.
Chikonzero chei?
Chinhu chikurusa inyaya yemihoro iri kutambirwa nevarayiridzi. Saka tichinoona kuchero hazvo kune varayiridzi vauya education mucharamba muchibuda varayiridzi vachibuda futi vachisiya mabasa vachienda kunyika dzakaita sana UK vachinoita basa rekeweki. Nekuti chero munhu apinda akangoonawo zvekare kuti haana chaari kuwana mukushanda kwaanenge achiita vachange vachingobuda. Saka izvi hazvigadzirise dambudziko zvamuchose. Dambudziko rinogadziriswa mushure mekunge wapa mihoro iri attractive, mihoro inoita kuti vaticha anga achiretainwa arimo muzvikoro. Zvoreva kuti varayiridzi vedu havachabuda kunge vachienda vachisiya mabasa vachienda kune dzimwe nyika vanenge varimo umomo muzvikoro.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives. Ngatiendei kuna Blessing Zulu zvekare.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa Our Lives. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Advocate James Bayanai, ndiri director we Zimbabwe Youth Development Foundation Trust, uyezve ndiri director we Zimbabwe Spelling Bee. Muchidimbu ndingati Zimbabwe Youth Development Foundation Trust i-organization inobatsira zvinhu zvakawanda zvine chekuita nevechidiki uye nevanhu vakaremara.
Ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita pari zvino?
Iko zvino neZimbabwe Youth Development Foundation Trust tanga tichifokasa neprogramu yatinoti The Forgotten Amputees of Zimbabwe. Apa tanga tichiedza kubatsira vanhu vatingati pachirungu maamputees, kana kuti vanhu vakabva, kana kuti vasina makumbo kana maoko, nekuvatsvagira atingatiwo maprosthesis maoko kana makumbo.
Makwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii kusvika pari zvino?
So far takakwanisa kubatsira vanhu vanodarika ivo 50 as of now, kuvapa mareplacement hands kana kuti maprosthesis maoko. Pari zvino zvakare tiri kutarisira kuti tiri kubatsira vanoda kusvika ivo 100 kuti tivape makumbo, vasina makumbo. Saka makumbo aya ari kugadzirwa kuno kuAmerica, tozoashipa zvedu achienda kuZimbabwe. Asi takakwanisa kutora all the information of all those amputees that are missing their legs. saka ndo mamwe maprograms atina opa nguva dzino idzi zvakare tinobatsira kupromota yatinoti literacy.
Muno batsira sei munyaya dzedzidzo idzi?
Iko zvino tine container remabhuku, ma children's books, ma library books, riri munyanza riri kuenda kuZimbabwe rinofanirwa kusvika end of January. Tichange tichishanda nemaschools akawanda wanda ari kumamisha vari kutanga malibrary, tichivabatsirawo kuti vatange malibrary through mabooks iwayo and other educational resources. Zvakare tiri kurana imwe program yatiri kuda kubatsira chikoro chekwachiru Manzu chinonzi Maware School.
Muri kuda kubatsira sei chikoro ichi?
Tiri kuita mushandira pamwe nevamwe kuti tida kushamisa vana vepachikoro ipapo. Tiri kuda kuvatengera vese vachingovhura zvikoro chete. Pane vana vanokwana kuita ivo tongoti vari close to 300. Saka tiri kuda kuvatengera shangu vese zvavo pachikoro pese. Ndozvimwe izvozvi. Then ndiri kudivire Zimbabwe Spelling Bee. Tiri kutanga yatinoti iyo Zimbabwe National Spelling Bee Program. Takaona gore rino iri takaita zvakare National Spelling Bee Program. Ma competitions ezviperengo anoitwa nemaschools ari munyika yese yeZimbabwe, the whole country. Takakwanisa kuita this year takaita a successful competition, takaita ma competition kuma provinces ese. And vana vedu vakahwina pama nationals, takazoita ma nationals kuHarare vakahwina vakazoenda kuUganda. Kwavakano compete against other countries dzakawanda chaizvo dzinosanganisira vana South Africa, Nigeria, iyo Uganda, Ethiopia, South Sudan nedzimwe dzakadaro daro.
Vakasimudza mureza here vana vakabva kuZimbabwe?
Vana vedu vakanoita zvakanaka chaizvo. Vaviri vavo vanodzidza, one anodzidza paKyle College anonzi iye Madombiro. Neumwe wacho akavuya nema bronze medals.
Ko gore rinouya zvinenge zvichifamba sei?
2024 takuita program iyo in another national program. Tiri kutarisira zvakare kuti 2024 program ichapinda vana vanokwanisa kuita ivo 10,000 throughout the country. Then azowina ma national competitions achaenda kuvachaenda kunoenda about 6 ma winners ku Nigeria, ku Abuja muna December of 2024.
Ko vanenge vachida kukubatai vanokubatai papi chaizvo advocate bayanai?
Vakaenda pa Facebook vanoona, vanoti tsvaga ipapo, vanotsvaga inonzi Zimbabwe Spelling Bee vo like zvavo. Kana kuti vanotsvaga zvakare imwe yakanzi Zimbabwe Youth Development Foundation Trust vo like zvavo. Ndo mapage edu maviri iwayo ari pa Facebook. Kana vachida kufollowa zvese zvatiri kuita vanotibata ipapo, uye kana vachida vane marequest avo kana zvimwewo vanongotibata vanongotisira mainbox.
Aiwa, tinokutendai advocate bayanai nebasa guru ramuri kuita uye nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo.
Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Manga makateerera kuna advocate James Bayanai vari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana zvekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe ivo vari muno muAmerica. Tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chino Our Lives, apo munenge motangazve kuchipakurirwa naJonga Kandemiri.
Tinotenda Blessing Zulu vatereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chino svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mafashami emvura ari kutarisirwa kupera nhasi mushure mekukanganisa matunhu akawanda munyika, uye pachishirwa kuti pachapararira zvirwere. Vakawanda vanoti kunyange upfumi huri kunzi huri kukura, vachiri kunonga svosve nemuromo. Varayiridzi vochema-chema nedanho rehurumende rekuvhura zvikoro zvichemo zvavo zvekupamhidzirwa mari zvisati zvanzwikwa. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Abaziphathelane leZimbabwe.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kumpalakazi 2023. Igama nguChris Gande. Nandameni zethu lamhlanje, ubudlwangudlwangu kubandla lesi sisi sobucaphekele enkundleni yokuxhumana e-X lapho sekuvinjwe omunye wenkokheli zebandla.
Uphathi mtambo we-finance, labantu abanjenge World Bank bathi i-economy iyakhula, engxenye bayakubona sibili ikhula, kodwa ebantwini ukukhula kwangkhona akuzange kufike. Intengo iqhubeke ikhwela.
Iningi lithi umnotho welizwe ubumubi kakhulu kuwonalo umnyaka esiwugqiba kusasa, njalo elakusasa likhanya libuvili bani.
Kufana nalokhu okwenzakala ezibhedlela kumbe ngithi omongikazi. Umongikazi wesintwini engakutshela izitho zonke zomzimba nesilungu.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwevidiyo yengoma yomhlabeleli uJa Preza ethiwa Waletikali, abanye abathi ayihloniphisi ngoba ilamantombazana agida enqunu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha eStudio 7. Ubudlwangudlwangu kubandla lesisi sobucaphekele enkundleni yokuxhumana e-X lapho osekuvinjwe omunye wenkokheli zebandla umnumzana Tererai Obey Sithole. USithole ubevinjiwe ukubuka kumbe ukuxoxisana labantu enkundleni yebandla le-CCC. USithole uzonde waze wahlasela abaphathi balinkundla esithi bamchiya phandle. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla umnumzana Gift Ostalos Seziba eloba enkundleni le uthe kube liphutha nje ukuvinjwa kukaSithole kungenziwanga ngabomo. Kodwa abantu abalobe enkundleni le bathe akwenzakali ukuthi umuntu asuswe ngephutha, okutshengisa ukuthi kulokulwa kwenkokheli yebandla. USithole wake waba ngumgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MDC Alliance. Imizamo yokukhuluma lo Siziba kumbe uSithole yehlule.
The Voice of America, VOA.
Iningi lithi umnotho welizwe ubumubi kakhulu kuwonalo umnyaka esiwugqiba kusasa, njalo elakusasa likhanya libuvili bana. Osekudanise abanengi ukuthi inhlanganiso ezibona ngomnotho wamazwe ezibalisa iWorld Bank zithi umnotho weZimbabwe uyathuthuka. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho omnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyathi ubungumnyaka onzima kakhulu ngasikhangela umkhonomi labantu makhaya. Umphathi mtambo we-finance, labantu abanjenge World Bank bathi i-economy iyakhula, engxenye bayakubona sibili ikhula, kodwa ebantwini ukukhula kwangkhona akuzange kufike. Intengo iqhubeke ikhwela, abantu bebengela mali eyokuthi bathenge izinto okumele babe lazo. Uzabona ukuthi abantu abaningi baqhubeka besiba ebunzimeni khathesi umnyaka uphela. Sikhangela njalo ukuthi khathesi kungaba le drought ukuthi kuzaba nzima futhi sikhangela umnyaka ozayo.
Kodwa siyabona ukubana umnyaka wona lo ubungafani leminye iminyaka ekuthini ezitolo lapha ubusitunga ngena uyayithola yonke into oyifunayo. Singathini nxa ukhangela ukubana into bezingahambi kahle kodwa bekungcono phakathi kwezitolo ama supermarket.
Leqiniso lelo elokuthi into bezikhona sibili ngasikhangela iproduction ukhanya njengani iproduction yezinto even ezivela elizweni iproduction ibikhona sibili kodwa ezikhwameni zabantu bebengela imali yokuthi bathenge izinto zakhona. So uzabona ukuthi abantu bebethenga engxenye kuma tuck shop lezinye indawo ezichiphileyo mbija. Uzabona njalo ukuthi i-economy yethu ama supermarkets lamanye ama companies amakhulu bebelobunzima sibili ngoba bebesithi ama tuck shop asethatha i-business la.
Ungathini nxa ukhangela le isisindo sedola leZimbabwe enxa liqathaniswa lelemelika kuyatshengisa na ubana kulube kulobunzima
umnyaka uqalisa idola laseZimbabwe beliqinile njalo kodwa siqeda kathesi uzabona ukuthi ngasikhangele i-black market awumbe singathi ungasikhangela i-black market sabona ukuthi isisindo se-dollar siwe kakhulu ngasi-compare kumbe ngasiqhathanisa le market le e-Reserve Bank ukuthi i-dollar baya lithi 7,900. So uzabona ukuthi isisindo se-dollar azange sibe stable sike sahlala okwesikhatshana endaweni inye kodwa umnyaka usuphela lakathesi sibona njalo ukuthi idola leZimbabwe selisiwa futhi
manje nxa sikhangele elakusasa ubona lizaba lobubelo na
ithemba ngelokuthi aloba abantu bengazuza emasimini lapha bengaba lenzuzo esingathi etholutho ngoba ukukhanya njengani into ezinjenge drought azifuna ukuthi zibe lobunzima lapha. So ngasikhangela njalo ukuthi i-budget esalethulwa ngubaba uMthuli Ncube kanye njengani li-local lama-taxes amaningi abantu bebengela mali eyokuthi bathenge izinto okumele babe lazo. So ngibona njengani elakusasa ukulobunzima futhi obukhona mbijana.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kujera ocubungula izomnotho welizwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ukuze emaphandleni izakhamizi zesabelo sezansi emandebeleni zithi ukuma lukhuni komnyaka ka-2023 ngenxa yendlala edalwe yikungani kahle kwezulu okubangelwa ikuguquka komumo womkhathi kukhanya kuzaqhubekela phambili. Iningi lithi belithwele amagabha avuzayo lonyaka njalo likhulekela ukuthi umnyaka ozayo ube nganeno. Izulu liqale ukuna okuzwayo kusukela ngelanga lekhisimusi osekuchiye abanye sebelethemba lokuthi mhlawumbe bengadobhadobha okuthile emasimini. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba ye-Studio 7 u-Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi eziningi zithi bezibhekane le ndubo eziningi lomnyaka ukwedlula embalwa edluleyo ezigoqela indlala kanye lokuswelakala kwamanzi. Ngalokho zithi sezilinde ukuthi lomnyaka ufike komlindo uyacina zibone umnyaka omutsha ukuthoziphatheleni. Unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi evokole insiza uDumangoye belale ziko lonyaka.
Umnyaka ka-2023 ube ngumnyaka olukhuni kakhulu ezimpilweni zethu. bekungela kudla silendlala emangalisayo sesifelwa la izifuyo lathi sesiswela lokuthi sidleni sesilimile ngezulu lona leli linileyo sikhangelela ukuthi kumbe khona siza kuthola kodwa uhlupho yilona lolu ukuthi indlala yilokhu ikhona okokuthi sikhangelela ukuthi nga siyathola usizo uhulumende asini udla sisalinde lokhu esikulimileyo.
La mazwi asekelwe ngesinye isakhamuzi esiteleze kwana North. Umnumzana Zwelithini Gabula.
Umnyaka ka-2023 ube ngumnyaka okade uhlukuluza izakhamizi kakhulu esabelweni sakithi ngoba izulu belingananga umnyaka owandulelwe 2023 kwasokusitsho ukuthi ke abantu abazuzanga kudla emasimini kwasokusithi ke lamanzi amanzi aswelakala sibili sibiso ukuthi bona abantu bazuze basebenzise empilweni yansuku zonke. Lokhu kwasokuhlukuluza futhi lezifuyo amanzi abeswelakala phose impilo yabantu bebetshona ilanga lonke abantu bedinga amanzi.
Unkosikazi Siphathiswa Wenkalo esilikwe kwana North uDube Nzima ababhekane labo lomnyaka bebukuzinga laphezulu.
Siphathe kubi kakhulu intengo yempahla ibikhwela njalo nje imali ngapha singayitholi kwazothi lapho susiyaphela umnyaka izulu laphuza ukuna safelwa futhi izifuyo okuyizwe sikhangelela ukuthi ibhenki yethu sonakalelwe kakhulu izifuyo lanxa izulu libuyile lifike sokukubi kakhulu kithi lapha eMandebeleni.
Uqhubeke ethu ufisa ukuba ngabo uhulumende uyazama ukulungisisa ezinye zendubo ababhekane lazo ikakhulu emaphandleni.
Uhulumende angangenela sisize ngokusilungisela imigwaqo lokukhangela ngezingozi lezi ezisemgwaqweni lokwehlisa intengo yempahla ezitolo lokuthi sithole imali eqondileyo esingakwazi ukuyisebenzisa.
Kusenjalo lanxa iningi lithakazelela ukona kwezulu kuliviki izakhamizi ebhewula sekule matobo bezikhale ezimathonsi ngekhisimusi ngemva kokuba besilisa ababili bethethwa ngumfula osimukwe esewula. Izidumbu zababili laba zitholakele. Izanuse zomumo omkhathi zikhuthaza uzulu ukuthi engalinga chapha imfula egcweleyo. Izulu belisina mihla ngemihla endaweni ezijiyeneyo zelizwe kusukela ngosuku lwekhisimusi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda nguAlbert Ncube.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa ngezibhekane labesifazane sixoxa lo nkosazana Magdalene Moyo osehlale kwelebhilitane kweminyaka yesikhombisa edabuka eZimbabwe eCholocho.
Mina ngicabanga ukuthi wonke umuntu sonke sakwazi ukuthi ekhaya nakanjani ekhaya lekhaya akukaze kube mnandi futhi ube kude lasekhaya. So kwenzeka kuluma ngendaba yemisebenzi na yonke into sasikolodo sokuthi awukho ekhaya sihlala sikhona especially ngalesi sikhathi sekhisimusi.
Manje uyakucabange yini ukuthi ngeminyaka elandelayo uzabuyela ekhaya?
Ya, ngalithemba ngiyake ngicabanga ukuthi ngeminyaka ezayo umuntu abuyele ekhaya. Ngalithemba, nginasifiso.
Manje siyasizwa abanye bekhala ngokuthi ungaya emazweni imendo kayitholakali lokunye okunjalo. Ukubona njani wena?
Liqiniso, liqiniso, lama ngendanga.
Kanti kubangelwa yini? Kungakubangelwa ukuthi abesilisa abaya emazweni basuka besiyadinga abanye abangaso bekhaya, omama abangaso bekhaya?
Hayi, mina ngazi, kodwa mina into esengiyibonile, into engiyithoyo, engiyibonayo so far ukuthi kuyasetshenzwa lapho. Kulele ukusebenza, kusenda ngabantu, abantu abafani, kodwa ana sithilele ukusebenza and imali eningi. Umholo mhlawumbe ma uthole umholo wonke ihafu yonke kumele ukuthi ubhadale ngayo iindleko zogesi, irenti, into ezinjalo. So esifuna esiningi ukuthi uze endaweni lapho ungahlangana khona nabantu ngobathi shop pieces or ukuba ne-social time siba sincane kakhulu and akwenzeki ukuthi abantu ngesikhathi esisodwa be-off kumele bengethe emsebenzini. Umunye akasebenzi namhlanje, omunye kusasa yasebenza. Manje ikhisimusi ngama-holiday, ababelungu balapha bayakhuphula umholo ukuthi hayi mhlawumbe mangabe bewuhola $10 manje ikhisimusi uzohola $15. So kuyaheha akwenza ukuthi ngihamba ngemsebenzini. So azi kwabanye abantu but mina engikwaziyo esikhathini esiningi ukuthi abantu bayasebenza and ama-bills alapha mani aphezulu kakhulu. We hardly have into abathi social time, like bakhona abakwenzayo but abaningi lelo kusebenza la ama-bills sithumele ekhaya nathi sidle. So bona ngathi mangithathi 2 days ngahamba ngayo hlangana nabanye abantu kumbe angabe uhlala kuphi nakuphi endaweni ezithile, ubona ngathi sewumoshe kakhulu into ezinjalo.
Manje nxa ukhuluma ngokuphathisa ekhaya, liphathisa okunganani? Ngoba sesike sezwa abaphathi ntambo beZimbabwe besithi bona imali eningi ephathisa ilizwe ivela phandle kwamazwe, liphathisa okunganani?
Sebenzele ekhaya esikhathini esiningi mina mangibona esikhathini esiningi, like njengoba beke wabuza ekuqaleni ukuthi umuntu unaso yini isifiso sokubuyela ekhaya, sukuzila ukuthi awuthi ngiyakhe kancane kancane kumbe ngamabhizinisi kumbe kusiza la esibuya khona, whether kuselokishini whether kusemakhaya, nawe uyayifisa intuthuko. Angithi sometimes siyenze la ama-cooperative ukuthi ayi mhlawumbe masingafaka amanzi endaweni ethile, mina ngibuye echolotsho, mama mubuye echolotsho, uthi echolotsho ocho laphayana ngathi umuntu kungaba namanzi isibhedlela zangikhona. Imkondo uhlala usekhaya hayi ukuthi intuthuko yonke uyayifisa konayo lapha okuhle, ufisa ukuthi sengathi ngabe nabasekhaya bayakuthola. Sibalutshwane ukuthola abantu abaselfish abathi hayi mina ngiyasebenzela nabantu abami sidla imali silana siright, kukalutshwane kakhulu. I think futhi nangendlela esikhuliswe ngayo.
Nxa sikhangele okwenzakala kathesi ekhaya ikakhulu kwezepolitics, lina abasemazweni likuthatha njani? Kukhona yini eliyaliphathise ngakho njalo eliyaba lifisa njengoba lingavoti, lingavunyelwa ukuvota lisemazweni, lina lithatha njani ezombusazo?
Phathisa lapho esiphathisa khona ngendlela ezineyo ukuthi abantu abayiba bakhona emakhaya beyiba baqhubekisa umsebenzi. And esikhathini esiningithi-ke ngesona ukuthi siyacindezelelwa kakhulu, abantu bakithi abafakwa kuma-positions nokuyani ukuthi likubonayo mhlawumbe ma kuvotwa ngishibhe phalele liyani elabe libhaliwe ukuthi votela iphathethile. So abantu abasekhaya kunzima ukuthi balenze bayawenzise abe maningi bakhankase. So omunye nomunye uba naso isifiso sokuthi okay mina ma kukhankaswa kungakhathalekile ukuthi umuntu ukhankasela yiphi iphathi, but kuba nangindlela zokuthi kuhlanganise izimali kuyenza ama-fundraising abantu baphathise ngendlela ezihlukeneyo futhi bezame ukubona ukuthi kuba nomehluko or kuba nenye i-government. Makunzima but esikhathini esiningi abantu bayayenza.
Alo ke bekungunkosazana Magdalene Moyo isizalani seZimbabwe esesihlala kweLebhilitane ubexoxa ekuhlelo lwethu lwezabesifazane. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngevikezayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa lo Vusa Mkhaya umhlabeleli, sihlaziya udaba lwevidiyo eyomunye njalo umhlabeleli uJah Prayzah esidale inkulumo. Ungasitshela ukuthi ubone njani ividiyo le entsha eka Jah Prayzah? Sibona abanye bekhala ukuthi hayi
kayenzanga kuhle ngoba kulabantu abanqunu lapha amangentombazana anqunu. Wena uyibone njani?
Mina ngokubona kwami ividiyo iyenzwe ngezinga eliphezulu. Esintwini siyakwazi ukuthi ubunqunu buyahlonipheka. Ngakho-ke laba abakhalayo labo abakhalayo ngiyabazwisisa ukuthi mhlawumbe baye bebukela labantwana njalo abakujayelanga ukubona kusenziwa ngumuntu wakithi ngumuntu wesintwini. Kufana nalokho okwenzakala ezibhedlela kumbe ngithi omongikazi. Umongikazi wesintwini engakutshela izitho zonke zomzimba nesilungu engelahlupho ukwenza lokho. Kodwa nxa ungathi khona kakhuluma izinto zonke zomzimba ngesiNdebele kungaba nzima ukuthi ezekhulume izinto zensitha ngesiNdebele ngoba vele akujayelekanga kwenza njalo. Kodwa ngesilungu hayi uyakhuluma nje calaceleni ngoba kuyabe kungani kunormal.
Kodwa bakhona abathi nanku siyabona uBeyonce labanye abahlabeleli bemazweni laba kunye labe South Africa besiba lama video afanayo alamantombazana agida phose enqunu. Kodwa abantu bayathakazelele la ma video. Uthini wena nxa ukhangela osoku usenzakala ngevideo kaJapreza?
Njengoba ngishilo nje ukuthi siyababona bemazweni siyababona be South Africa baya kwenza lokho. Njalo akula ukukhonona ukuvela ebantwini bakithi. Abujayelekanga ukuthi bekubone kusenzwa ngomunye wethu. Yikho bekhonona kodwa mina ngikubona okwenziwe nguJapreza kuyinto enhle kakhulu ngoba yonke into lesiqalo kumele siqalise samwe. So bazajayela, I hope ukuthi bazajayela.
Kodwa ngokubona kwakho ubona ungani sizafika yini isikhathi abantu abazemukela khona ingoma kumbe amavidiyo afana layo nale ekaJapreza kungela kukhonona?
Isikhathi sizafika, yonke into lesikhathi sayo. Liyakhumbula ukuthi khona ngo-1979-78 sasingavunyelwa ukuvota, abadala bethu babengavunyelwa ukuvota. Kwafika isikhathi baqala ukuvota, abantu bazajayela ukuthi i-art must not be censored. Njalo ngiyathemba ukuthi uJapreza uzaqhubeka esenza khona okwakwenzileyo ngoba engalahla ithemba uzabe sebaprove right abantu.
Abanye njalo ngabathi okwenziwe nguJapreza ukuthi kuhuge abantu, kathesi nanku abantu bakhuluma ngayo le ividiyo okuzabangela ukuthi abantu bebe baningi abaya ebulenjini lapha ukuyabuka leyo video abesethola abantu abaningi abayibukayo. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Mina ngibona ngani kube kwaza kwenzayo nje. Njoba ngisitsho nje ukuthi khona i-art akumelanga isenzwe. I-video leyi sesikhuluma ngayo lathi nje sikhuluma ngayo ekhathi esemsakazweni ngenxa yokuthi khona ngalokho kwenzakele kiyo. Kodwa maningi ama-video asewakhiphayo asikaze sikhulume ngawo. So njengoba besitsho nje ngesikhiwa ukuthi there is no bad publicity. So mhlawumbe ubekwazi vele ukuthi ngendlela abantu abakhule ngayo esikhule ngayo especially eZimbabwe kuzaba lokukhonana nokukhuluma okuthize ngoba abatshayelanga ukumbona esenza imisebenzi enjalo. Bamazi esenza imisebenzi yesintu, lokhu abathi traditional artist. Ngakho-ke hhayi, mina ngibona ngani abantu kumele bejayele sibili ukuthi i-art injalo. Ayisikuthi khona ngiyoqalayo emhlabeni wonke uwenza into enjalo. Siyakubona kuma-videos njengoba sike sakhuluma ngaphambilini abo-Beyonce, siyakubona kuma-videos awe-South Africa awomhlaba wonke nje jikelele. Kodwa nxa sokusenziwa ngowakithi sokungani wenze ihlazo ngoba abantu ngabakujayelanga. Mina angiboni cala, angiboni ephambanisile, mina ngibona i-art.
Lo-ke bekunguVusa Mkhaya, umhlabeleli ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba, litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye.
Okwamanje sesisiya kuhlelo Abaculi Bethu. Liviki sihamba lomculi wengoma zesintu uBrian Sibanda ozibiza njalo ngegama lokuthi Ezebhubesi, The Lion's Pride. Yena osethule i-single elesihloko esithi Die Bambo Lwami. UBrian udabuka kombimba esigabeni seBambathi ePlumtree. Nangu-ke lapha exoxalo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Thank you.
ngibingelele kumphathi wehlelo, ngibingelele kubalaleli bomsakazo. Ngicula umculo wesintu okuwumculo omusha okuyigenre entsha obizwa ngeAfro Imbube Traditional Music okuwumculo engiwusungule 2018. So far senginama-albums angu-2 ne-single track eyodwa eyiyo engizonethulela yona lana emsakazweni enesihloko esithi Dear Bambo Lwami, okuyingoma engisebenze nama-artist angu-2 uKendi Ncube ongumculo we-gospel noDonald Mlakazi ongumculo we-gospel naye.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngokuhlala ngiso South Africa eSoweto, obafisa mhlawumbe ukuthi baxhumane nami bangaxhumana nami lezi nombolo +27 84 61 32 505. Angiziphinde +27 84 61 32 505. Sesiyakwazi ukuthi sixhumane siwazi ukuthi asihlele indlela zokuthi angazithola ngayiphi indlela, ngoba for now indlela ezokuthi umculo muthole mhlawumbe bawuthenga ngakwazi ukuthola ku-USB.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Umlayezo engiwubhekise kubalandeli nakho, ngidlulisa amazwi okubonga sukela ngisungula lo mculo, ngisungula le iqebu, ngiqala le ndima ngo-2018. Ngibonga mina uxhaso lwenu.
Ngeze bhubesi ke lezo The Lion's Pride uBrian Sibanda asigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ubexoxa ke lo Ntungameli Nkomo Studio 7, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ubudlwangudlwangu kubandla le-CCC sobucaphekele enkundleni yokuxhumana e-X lapho sekuvinjwe omunye wenkokheli zebandla. Iningi lithi umnotho welizwe ubumubi kakhulu kuwonalo umnyaka esiwugqiba kusasa, njalo elakusasa likhanya libovilivana. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.